kombi ndakananga ndakakwira makombi singane usho kunobuda mufombi ndingafine nyota ndichiona mapombi saka rega ndiswedere nditevere semunhu ane kabhuru muhomwe ndinyerere ndagona uchipinda ndabuda tudikita ndichiona uchitamba zvakadaro ndatirega nditi gede mwana gede tamba teyamene donedza musika usada kuwanza dzvene gede mwana gede nhasi ndiri mene donedza musika usada kuwanza dzvene gede mwana gede tamba teyamene donedza musika usada kuwanza dzvene gede mwana gede nhasi ndiri mene donedza musika usada kuwanza dzvene
gede 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 mwana gede sawanza dzvene kana waona mene pakadaya pari nungobodo havari fende pari kudaka miniske kakapfupi kwadarika nembe pfepfe It's just for the night, Santi baby. You can't spend a man who got to get it. You can't spend a night who got to get it. So who's it? No, no, no. You could be my one and only. For tonight, I want you home. Tell the DJ play my song, and you can get whatever you like. I don't wanna fall in love tonight. I'm just trying to have fun, cause the heart is being broken and I'm tired of being breaking. I'd rather have. Gede mwana gede
donedza musika usada kuwanza dzvene gede mwana gede nhasi ndiri mene donedza musika usada kuwanza dzvene gede mwana gede tamba teyamene donedza musika usada kuwanza dzvene gede mwana gede nhasi ndiri mene donedza musika usada kuwanza dzvene mama sita ameno zvamuno ndita ndinongofara muchizunza masakatira ndocheka homwe Give me diamond dida yeah. My Maria Ndinongo zara ndichifunga mari mwezuro ndoteya hope Saka baby hand, ndinonovhara bande Federa pedyo padhuze nenusaenda panze Burugwa nebandi, kudhara buda sandi Kurasa hunhu kusvika vamwe vaita shanji Mwanasikana uri ndandi Muchene nyene unorema pfuura njanji Pakutambisa chiuno uri nyanji Ndiko saka ndakunyorera kamanzi Saka
Gede, gede mwana gede
Donedza musika usada kuwanza dzvene Gede mwana gede, nhasi ndiri mene Donedza musika usada kuwanza dzvene Gede mwana gede, tamba teyamene Donedza musika usada kuwanza dzvene Gede mwana gede, nhasi ndiri mene Donedza musika usada kuwanza dzvene